Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 15 Mbudzi 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutsigiri webato rinopikisa reCCC Bishop Masaya vakapondwa kumabvuku nevanofungidzirwa kuti vasori uye vachishanda nevatsigiri vebato reZANU-PF vanotarisirwa kuchengetwa mangwana china. Masangano anorwira kodzero dzevanhu matatu anokurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ichengetedze kodzero dzevanhu munyika. Vanhu vanopfuura miriyoni nezviuru mazana mashanu vanonzi vakatarisana nedambudziko renzara muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wemhuri yaBishop Tafumanei Masaya, nhengo yeCitizens Coalition for Change yakapamhwa vakapondwa kumabvuku nevanofungidzirwa kuti vasori vachishanda nenhengo dzeZANU-PF vamunyaradzi kufa hakutizwi, vanoti Bishop Masaya vanotarisirwa kuchengetwa mangwana china. Vakufa kutizwi vaudza Studio 7 kuti mudzimai wava Masaya akanoona mutumbi wemurume wavo kuchipatara nezuro, vakazivisa mapurisa kuti mutumbi wavaona ndewemurume wavo. Tabata vakufa kutizwi kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu nhasi.
Nezuro takafamba zvakanaka nokuti amai vakazokwanisa kuidentify baba Masaya, mufundisi Masaya, nekuda kwenhumbi dzavanga vakapfeka. Vakaona butsu nemasoks zvavanga vakapfeka uye kuzoziva kuti zveshuwa uyu ndiwo murume wangu. So kusvika vati mapurisa ehomicide anga aripo, vakawirira nazvo kuti no, kana maidentifya munhu wenyu kuti ndiye, zvataakuita pano ndakuda kunoenda kuhomicide kuti vaitewo mamaripota ebeta kesi yakanochinjwa. Yakareporta dokuta yanga ingeri missing person. So payakazobuda inotransfera yaenda kuhomicide inenge yatoyemeta. So zvaiva kesi yemeta yakuhomicide.
Amai Masaya vakadini?
Vanoratidza kuti vakabatikana, asi semukadzi wemutenderi, semukadzi wemufundisi, ndofunga vakazvitambira kuti no, nguva iyi kana zvaitika ndeyamwari. Ndakaona ari munhu akazvishingisa, akaona kuti no, munyika medu tagara tozvitarisira kuti runouya, but she's an iron lad, munhu akasimba, akabatikana hongu, asi ndakaona kunge akaisa nguva yese kuna Mwari.
Saka pari zvino kana post mortem yapedzwa kuitwa, matimaziva here kuti vangachengetwa zvarini?
Kuchengetwa kwavo tinenge tava kuti post mortem inopera nhasi chechitatu, then orora mumba chitatu chinezvi nhasi wowikwa musi wechina. Tisati taziva nguva, asi ndinotenda kuti maybe kuma11 makuseni vachizochengetwa kutaparatimetris.
Pane mashoko amambotambira kubva kune vanhu here kana kuti masangano kana kuti mapato kana kuti kuhurumende?
Hurumende havasati vapa statement, asi ndakanzwa kuti mapurisa ari kuferefeta nyaya. Kana wapotambirwa mashoko maybe ndapesana nawo, handisati ndanzwa. So zvatiri kuita pano ndezvekuti vemachurch mafundisi ari kupawa mashoko ekushungurudzira nerufune rukuru rwakadai munyika.
Avo vange vari mutauriri wemhuri yavaMasaya vamunyaradzi kufa hakutizwi vari parunhare kuHarare neStudio 7. Masangano matatu anorwira kodzero dzevanhu anoti Amnesty International, Southern Africa Human Rights Defenders Network neHuman Rights Watch abudisa gwaro achikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ichengetedze kodzero dzevanhu munyika. Masangano matatu awa ati padzikwe chikwata chakazvimirira chinoongorora kuti kuti chiongorore kupambwa nekupondwa kwaBishop Masaya. Vati zvevese vanowanikwa vaine mhosva yokutyora kodzero dzevanhu vasungwe, vatongwe uye vaiswe mujeri kana vakawanikwa vaine mhosva. Chechitatu chinodiwa nemasangano awa ndechekuti kodzero dzevanhu dzichengetedzwe zvakasimba muZimbabwe. Tabata nyanzvi inorwira kodzero dzevanhu vari Gweta vaKenneth Masiye kuti tunzwe maonero avo.
Agwari riri kutaura nenyaya yekuwedzera kupambwa nekuurawa kuri kuitwa vanoita zvematongero enyika kunyanyanya nhengo dzeopposition. Riri kutaura zvekare richishushikana nyaya yekusabatwa zvakanaka kana kuinvestigatwa zvakanaka kwenyaya idzodzidzi nehurumende. Rinotaura zvekare mamwe maissues ekupambwa akaitika nguva yapfuura pfupi akaita sana Itai Dzamara asina kubatwa zvakanaka nehurumende ende achirungunidza ari kukonzeresa zvekare kuti vanhu varambe vachipambwa.
Vamasiye, magara muchiita basa iri kwenguva yakareba, magwaro anobudiswa namasangano anorwira kodzero dzevanhu awa anobatsira nenzira ipi, sezvo nyaya iri muZimbabwe iyi yava nenguva refu ichiitika? Anobatsira sei magwaro aya?
Magwaro aya anobatsira pakuti anova ari maziso emasangano ari kuonawo zvirika muZimbabwe asinawo kwaakarerekera. Ende masangano anoona nezve human rights anokwanisa zvekare kuti maripots avo ave achiverengwa kuna amwe mumainstitutions asingakwanisi kusvikawo atingati vaanganzi mavictims akaita sana United Nations kana ana African Union. Saka magwaro akadai so kana achibuda magwaro akakosha zvikuru nekuti anotorwa neuremu ende anorespektwa ne dzimwewo nyika dzingava dzichida kubatsirawo panyaya dzekodzero dzemuZimbabwe.
Tiri kuona zvekare kuti masangano aya ari kukurudziravo hurumende yeZimbabwe kuti vakurumidze kuferefeta nyaya dzevanhu vanenge vabvutwa kana kuti varohwa kana kuti vaurawa vachipa mufananidzo waBishop Tafumane Masaya. Munoona sekuti hurumende ingamhanya mberi kuti izvibudisire pachena zvinhu zvinofungidzirwa kuti zviri kuitwa nevanhu vavo? Munoona sekuti zvingagona izvozvo?
Hurumende yeMuzimbabwe iri kutungamirwa naMnangagwa ihurumende isina nyadzi. Saka nyadzi dzacho nangwe zvabudiswa zvakadai so ari magwaro anenge abudiswa nemasangano atingati maInternational Organizations. Zvunhu zvataona panguva pfupi kana kuti nguva yatirebe vasingatevedzeri. Dai vangari iri vehurumende inokoshesa kodzero dzevanhu kana kuti inokoshesawo zvikare kutyidzana kwainoita nedzimwe nyika, vangadai vachimanya kuti nyaya dzakadai so dzisafe dzakaitika zvekare. But tikuona kuti iyoyi nyaya yataona yaBishop Masaya iri kuitika inyaya iri kuitika napasina kanguva katikaitika zvekare kwokupambwa kwakaita nhengo yeparamende mafika apfuura neimwe nhengo zvekare yaimboye nhengo yeparamende yekumapfuku yakapambwa zvekare. Saka zvinhu zviri kutadza kuti zvinhu zvisiri kumira, zvinhu zviri kuwedzera. Hurumende yanga ikoshesa kodzero dai izvi zvakatomiswa kana kuti dai vanhu vari kukonzeresa zvinhu izvi vakatosungwa. But mamiro akazvaita ndione senge hurumende yeZimbabwe ingava ichisundwa nemaripotsi akadai so.
Vamasiye, seiko nyika dzakasiyana siyana kubva kunyika dzomusadhak dzomuafrica nedzekunze kweAfrica dzichiita sekuti hadzina hanya nekushungurudzwa nokupondwa kuri kuitwa vanhu muZimbabwe?
Zvinhu zvinoti kachamadzana nguisusuwo zvekare nokuti nyaya dzakadai so dzokupambwa kana kuti kuurawa kwevanoita zvepolitics zvinhu zvinoviolata atingati mitemo yepasi rese yatingati international criminal law. Saka izvi hazvinei kuti zviri mubumbiro remutemo reZimbabwe here kana kuti zviri mumutemo weZimbabwe. Uyu mutemo wakadzikwa nenyika dzese kuti izvi zvakadai so hazvivi hazvifanwa kuve zvichiitika kune nyika ipi neipi zvayo. Saka kana nhengo dzemusadhaki kana kuti nengo dzakatipindamira dzakaita seSouth Africa dzisiri kutaurawo pamusoro pezvichiitika munyika yakaita seZimbabwe. Zvinotaridza kuti ivo vanenge vachiita pachirungu yatingati aid and abate human rights violations anenge achiitika muZimbabwe. Hazvova zvinhu zvisina kunaka, but dai SADC yange kabatana ichitaura neizwi rimwe chete kuti zvinhu zvakadai so izvi zvokupambwa kwevanhu kana kuurawa kwemapolitical activists nenhengo yekuti munhu ari kusapota bato raari kuda asiwa kuzvichiitika muSADC, tingadai kuda maybe Zimbabwe ichisundwa kana pakabuda mareports akadai so, because zvichikanganisawo zvekare kuchidzana kwavanga achiita nedzimwe nyika muSADC.
Avo vange vari nyanzvi inorwira kodzero dzevanhu vari gweta vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Sangano rinoongorora nyaya dzechikafu reZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kana kuti ZIMVAC rinoti vanhu vanoita miriyoni rimwe chete nezviuru mazana mashanu kana kuti 1.5 million vakatarisana nenzara. ZIMVAC inoti mhuri dzakatarisana nenzara zhinji dziri mudunhu reMidlands, kwozouya Mashonaland Central ichiteerwa neMatabeleland South. Nyanzvi mune zvekuwanikwa kwekugovewa kwechikafu vaForbes Matonga vanoti mwedzi iri pakati pagumi guru nakukadzi ndiyo inoshayikwa chikafu zvakanyanya.
Kudare reSenate, nengo shanu dzeTRIPC dzadzingwa dzinosanganisira vaJameson Timba, vaWebster Maondera namai Vongai Tome, vose vari nengo dzeSenate muHarare. Mutauriri weNational Assembly vaJacob Mudenda vadzinga nengo 13 vachiti vange vasati vaona mutongo wedare uri kumbomisa kudzingwa kwenengo dzebato rinopikisa iri. Asi vati kana vakaona mutongo wedare uyu, vese vadzingwa vachadzoswa kudare. Vanga vari mukokeri wenhengo dzeTRIPC muNational Assembly vaAmos Chibaya vabvuma kuStudio 7 kuti vadzingwa zvisinei nekuti matare ange ati nhengo dzavo dzimbomira kudzingwa.
Pane mazita averengwa naSpeaker ekurikola mamembers eTRIPC asirigani remberi richiti nhasi tatiri kucourt neapplication neinterdict yokumisa Speaker kuti vasarikola maMPs kauti nhengo dzeParliament dzeTRIPC. Chikonzero chiri chekuti nyaya yedu iri pakati pematare edzimosva ekuona kuti takakukwidza kuti anonzi chavangu kuti pusi hatidi hatimuzivi. Saka interdict anga ri kuti iyo vanofanira kumisa Speaker, Senate, President kuti muchazoita marecalls kana nyaya pera kupi kudare record.
TRIPC yakaenda kumatare ichiti vachavangwa haisi nhengo yavo uye havana masimba ekudzinga vamiriri vakasarudzwa pasarudzo dzanyamafufu. Vamwe vadzingwa muNational Assembly vanosanganisira mutevedzeri wemutauriri webato reTRIPC vaGift Ostalosiziva, vaAdmochi Evero vekuChegutu West, vaSteven Chatiza vekuGoromonzi West navaOliver Mutasa vekuZvimba West. Hatina kukwanisa kubata vachavangu kana mutauriri wavo vakalipani Pogen. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tine urombo kuti takupai tepu yanga isingaenderani nezvatataura. Tochienda kunyaya yatanga tichitaura yekushayikwa kwechikafu munyika.
Sekukurukura kwatinoita nguva dzose, mwedzi inei yatave inei ndo inonzi peak period dzenzara. Munguva inei mwedzi inotanga kubva munana October, November, December, January kubata pana February. Ndonguva iyo vanhu vanenge vasisina chikafu zvachose mumatura nepamusana pekuti vanenge vadya zvikafu zvavo zviya zvavakawana kubva kunana June zvinenge zvapera. Zvochichitiwo kunokuwo kumamisha okumvura dzinenge dzapera mumagardeni, ende magardeni anenge asisaichiitikike. Mukaona kunana Matabeleland kwamanga muchitaura nemamwe mazvikamu zvana Midlands zvinobata vana Gokwe nekwakadaro uko, mvura inenge yoonetsa matebelelendi both north and south, mvura inenge yoonetsa ukaenda munana Chipinge, mvura inonetsa munana Mashonaland East na Mutoko Mudzi Pfungwe, zvichienda kumash central zvinobata ana Rushinga zvibva zvadzika zvakadaro. Belt race iroro rinenge rava kunetsa mvura ende zvinoenda kuti security yechikafu inge yava pakaipa.
Saka gwaro iri munofungei naro Reverend Matonga? Chii chatingabata kubva mariri?
Taura kwezimfak kunofanira kunge kuri kwechokwadi, asi chiri mainly worrisome ndichocho chekuti mumaguta masumukanzara. Izvozvo zvinotarisirwa nenyaya yekuti unemployment ndo problem yedu yahuru. Saka vanhu vaienda mumataundi nekuti kwaifanira kunge kuine employment, vanhu vachiita chikafu chokutenga. Isu takakura tichiti vana baba vaitenga hupfu kwana machipisa wodirivharwa kudzimba, kwete kuti mumataundi munozara zvigayo kunge kumusha. Saka munoona kuti inyaya yenzara. Saka vakuru vakapinda mumaguta, vazhinji vacho havadi kudzoka kumamisha kana varitaya. Vanoramba vachidzengerera varimo mumataundi imomo, vachiedza kurima tuminda twemuzasi merwizi netwemumakomo. Iye zvino nekukura kuri kuita guta, tuminda twuya hakuchina kwekuti vanoti kuwana maopen space amashoma nekuti vanhu vari kuramba vachigara. Even mukaona taita dambudziko revanhu wekutoti mumawetlands chaimo mane misha iri kuiswa imomo. Saka zvinoreva kuti nzvimbo dzacho dzekuchirima dziya zvavaimboita hakuna. Saka without pekurima, without employment, vanofa nenzara. Saka ripoti iyi ndo zvairi kunongedza vahwande.
Nyanzvi mune zvekuparadzirwa kwechikafu vaForbes Matonga vari paRunhare neStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevanasikana reshamwari yemwanasikana rinoti rinoshishikana zvikuru pamusoro pevanasikana vechidiki vanobvisa nhumbu pasina chiremba kana umwe anoziva nezveutano. Mukuru wesangano iri Muzvaro Ekenia Chifamba vanoti vanasikana ava vane zvikonzero zvakasiyana-siyana zvinovatuma kubvisa nhumbu, vachiti inyaya inofanirwa kugadziriswa. Izvi zvinotevera kubudiswa kwemashoko ekuti muZimbabwe munobviswa nhumbu pasina vana chiremba dzinoita zviuru makumi masere kana kuti 80,000 pagore.
Seboka rinotarisa zvekodzero dzevanasikana, tine kubatikana kuzhinji nenyaya dzekubviswa kwepamuviri zvisiri pamutemo. Kubviswa kwepamuviri zvisina vana mukoti mukati kuri kuitika pavanasikana vedu vechidiki kuburikidza nezvikonzero zvakasiyana-siyana. Vamwe vavo tiri kuona kuti zviri kuuya nekuda kwokufaridzana newanano dzavanoita nevakomana vakaenzana navo, vamwe nevarume vakuru kwavari, vamwe zviri kukonzerwa nenyaya dzekuti vanenge vambunyikidzwa pabonde kurwadza kwazvo zvinenge zvaitika nehama dzepedyo. Vana baba vavo, vana baba mukuru, vana baba munini, hanzvadzi dzavo uye shamwari dzemhuri dzinokwanisa kunge dzichisvika pedyo navo sevana.
Muzvare Chifamba, vanasikana vedu vanowana dzidziso yezvinhu zvatisingawirirani nazvo izvi kupiko?
Tiri kuona kuti munguva ino yatiri kukura vana vedu vari kuwana zivo panzvimbo dzakasiyana-siyana dzinosanganisira papoto dzemumhepo. Vari kuwana zivo mune mapepanhau avanoverenga, uye vamwe vacho kubudikidza nekusundidzirwa neshamwari yatinoti susu pachirungu peer pressure. Tiri kuona kuti vana vari kupinda mukudanana nevanhu vari vakuru kwavari kana vane mazera avo, vamwe vacho vachienda kwavanoenda kunodya kana kumafaro kunonwa, kwavanozopedzisira vaisirwa zvinodhaka mune zvavanenge vachinwa, uye zvinozopedzisira zvaita kuti vazoenda pabonde nevanhu vasina kuzviziva kuti vaenda sei. Ende zvinorwadza ndezvekuti vanenge vazviita pasina kuchengetedzeka uye kushandisa dziviriro. Vana ava vana vadiki, vazhinji vacho vari pasi pemakore gumi nemasere, Vamwe vacho vachiri kuenda kuzvikoro zvepamusoro, vanenge vachida kuenda kuzvikoro.
Chii chinoita kuti vana vabvise pamuviri?
Chinoita kuti vana vabvise pamuviri inyaya dzekuti unenge uchiri kuda kuenda kuchikoro, hausi kuda kuita mubereki, uri kutakudzwa mutoro wekuita mubereki weuri mwana. Vamwe vacho vari kubvisa pamuviri nenyaya yekuti kumba kuri kubviwa, vabereki vanenge vafa vose baba namai, uri kutochengetwawo nehama. Vamwe vacho vari kubvisa nenyaya yekuti vamwe vacho vatori vabereki vavo vavagere navo. Asi panoitika zvinhu zvakaita seizvi, tinotadza kuzvigamuchira nekutya nharaunda, nekutya vanhu vemachechi, nekutya vanhu vatinoshanda navo kuti vanozotiti kudii nenyaya dzinenge dzichisangana nevana vedu. Tiri kuonawo kuti zvakare vana vedu ava pavanoenda kumakiriniki vachitsvaga rubatsiro, kazhinji tinowanzotaura nyaya yatinoti sexual reproductive health rights pachirungu, ruzivo rwuya runoda kuona vana nezvine chekuita nepabonde, havasi kuwana rubatsiro rwakakwana nekuti vanotanga zvakare kuudzurudzwa nekunge vachiiswa pashamu nemadzimai anenge ariko anenge ari vana mukoti. Tinoona kuti zvakare havakwanisi kuwana ruzivo rwakakwana rwekuti vanokwanisa here kuti vange vachichengeta vana ava ivo vari vana. Muno zvakare munyika medu hatina nzvimbo dzakatsarukana dzekuti vana ava vakabara vana ivo vari vamwe vana, vanokwanisa kunosiya zvinoitwa kunze kwenyika ivo vopfuurira mberi vachienda kuchikoro chavo.
Avo vanga vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanasikana reshamwari yemwanasikana Muzvare Kenia Chifamba vari parunhare kuHarare. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Sangano revoluntary media council of Zimbabwe rinoti mamiriro akaita zvinhu munyika haana kunakira vatori venhau, zvikuru avo vanoshandira makambani akazvimirira. Muongororo yarakaita yegore rino ra2023, sangano iri rinoti vatori venhau havatauri zvose zvavanofanirwa kutaura vachitya kupinda pakaoma. Rinotizve rakaona kuti gore rapera vatori venhau makumi matatu vakanetswa pamusoro pebasa ravo. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ini ndinoitwawo John Heka, ndiri kuno kuSouth Africa. Munoona zvinhu zviri kuitwa izvi zvemarikos izvizvi, zvichatombotifadziba izvi zvachose. Saka taatokumbire kuti zvazvakadiko kuti musangano ungopedzisira uchiti nomo achaenda hake kuparliamende kwacho, ivowo sara vega vezanupiefu vaite zvinhu zvavo zvaari kudi kuita izvi, because haasi kude opposition ka. Saka ngavachitonga tione kuti zviri kufamba sei, tomirira kuona action iri pamberi tichimbonyase kufunge zvakanaka, because hazvibetseri zviri kuitwa izvi.
Sitini Pounyate anotoziva ipo paipa kuti ipo paipa aripo paya nayo anotoziva kuti ndikada kubata vanhu avakavo basa rake rinotomupirira. Samuna mapurisa emuZimbabwe asina hanya nekuti kana pakaurayiwa vanhu veTCCC vanzi munhu wacho vachimutsvaga mutsvaga, nenyaya yekuti ZANUPF, ZANUPF anongofona kuti chamwari kuda basa rako ripiriri nezvauri kuita. So vanhu vari kuuraya vanhu veTCCC nekudi togwadziwa mambo naiye ndi muTCCC. Sitini Pounyate ari kuchera basa rake rinopera.
Zvakaoma varume hama dzangu, Sikala ari mumudzeri vakavharira, More Blessing Ali vakauraya, nhasi vakutipondera futi munhu pamabvuka apa. Kusvikarini zvakadai hamawe, kusvikarini shuwa. Sadhaki yacho inyerere, inyerere. Takita tichipera chidoma izvi. Ya vachamisa chitiudzai gwara rimwe rasara manje, because ava vatonzwisisi kunyarara kwenyawa nesati chatokuhwisisi. Zvanyanya zvitotorupera tosokurawa zvetichingourawa takangonyarara. Pakaipa, murambi pajopeka.
Dai vanhu vachiziva havo kuti Munangagwa ndo zvinhu zvaaizoitira nyika zveumhondi izvi, dai vanhu vasina kubvira vashora Munanga Mugabe, dai vanhu vasina kubvira vabvisa Mugabe, dai vanhu vasina kufurirwa kupinda murodhi vachibatsira mauto kuti abvise Mugabe, Nasu uno yuko zvinezvi takurumwa nechekuchera manje. Tarisai zvaitarwa naMugabe zviya zviya. Mabasa amunangagwa. Vanhu vakupera kufanyika yose. Ndiani akambotonga nyika nenzira yakaita saiyoyi? Maovheti makanyarara muri silent. Vanhu vachipera kufa munyika. Masoja makanyarara muri silent. Vanhu vachipera kufa munyika. Mapurisa muri kutobatsiridza. Vanapoma vanaponya kuti vachinyeba kuti havana zvavari kuziva. Ako kamutaurike ZANU PF kachikwachuka kutaura zvakanoda zvako vanhu vachipera kufa. Dai iri hanzvadzi yako, dai ari mwana wamai vako, iri hama yako, ari mukoma wako. Wainzwa sei kunyange uri supporter yeZANU PF. Wainzwa sei. Ko zvikazoitawo revenge, munozoti kudii kana president anozouyawo kana makora anouya. Akati ndaakuzviita. Weduwe, ichai Mwari vanhu veZANU PF. Ndokutonga kwacho here kana taakutonga tichidaro? Maovheti, vana mujibha nana chimbwido. Ndokutonga nyika kwacho here kwamaitaura? Mobatsira vanhu vePalestine demonstration kuti vanhu vasarwiswa vasaurayiwa muPalestine. Imimi vanana mutsvangwa but munyika muchituma vanhu kunoparadza vanhu. Munotonga ani? One day it's one day. Ndatenda mazviita baba chinogurei.
Iyo ZANU PF iri kuramba kuti ndiwo iri kuuraya vanhu. Uraiti kana isiri iri kuuraya vanhu, vanhu vakauraya munhu vanozikanwa kana kuti vakapamba vari kupamba vanhu vanozikanwa. Kunga vasungwe kana vasiriwo veZANU PF vanozviita. Ngavasungwe. Kavasungu vafarirwe majeri vapiwe mitongo yavo tinyatsoona kuti haizvishuwa ZANU PF is involved. Totozviziva ende hatichakudii vanhu vezanu. Hapana munhu achakudai.
Tinokumbirawo imimi vana mukoma Jonga musabvunza uyo ponya tuyu kana marapira uyu. Nekuti kubva pamagai election paya paya paurawa mbuneni uyo atinazombonzwa kuti nyaya dzacho dzakaendepi. James Chidhakwa wakaabhudhakitwa, takudzwa ngadzoro kaabhudhakitwa. Atinambozonzwa kuti mapurisa ari kushandei. Ngavangoti mapurisa aezanu PF voanaunzwa paZBC pane kuti mapurisa evanhu. Haa, ZANU ziva kuti hapana chisingaperi.
Pastudio 7 tinoona vanhu vari kupiwa dzimari dzekutengwa neZANU PF, majaji, mapurisa, madzimambo zvakadaro. Vana venyu, vazukuru venyu, hazvina guarantee kuti vachange vaine maposition ivavo. A good man leaves inheritance for his children's children. Zvinodaro kuna zvirevo Bhaibheri, shoko raMwari. Tichaona munyika munomu taakuona vana Wagner vaakuwiswa muno like in North Africa kuti vauraye vana zvizvarwa zvemuno. Ndozvikuda ZANU PF. ZANU PF ikuda mhirizhonga, kwete kuti kugadzikana kwenyika. Ayo zvokuti mukaona zvese marecalls anoitwa akatangana mhonzora izvoziva kuna Chabangu mwana wamunangagwa, zvese zvichapera. Zvese zvichapera, hapana zuva risingasviki ruzhinji rweZimbabwe. Ngatidananei, ngatibatanei, ngatirwire chimwe chete. Nyika ino ndeyedu, nezvicherwa nezviwanikwa zvayo. Ndinoona ndokusaka vamwe vakange vakunge vakutaura chokwadi kuti ZANU PF yapanduka, vakazoitwa maprovincial hero instead of national hero. Pechiitwa national hero vanhu vasina chavakaita.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutsigiri webato rinopikisa reCCC Bishop Masaya vakapondwa kumabvuku nemusi wemugovera nevanofungidzirwa kuti vasori, uye vatsigiri webato reZANU PF vanotarisirwa kuchengetwa mangwana china. Masangano anorwira kodzero dzevanhu matatu anokurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ichengetedze kodzero dzevanhu munyika. Vanhu vanopfuura miriyoni nezviuru mazana mashanu kana kuti 1.5 million vanonzi vakatarisana nedambudziko renzara muZimbabwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.